Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wayne Glove, mwana wepachikoro cheFounders High chiri muBulawayo, uyo akabayiwa nemumwe wemwana wepaHilton High, anoradzikwa vakawanda vachikurudzira kuti patorwe matanho ekumisa kushungurudzana kwevana muzvikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenanhatu kana kuti 36th Ordinary Session of the AU Summit. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo ochema-chema kuti ari kurambidzwa nenhengo dzebato reZANU-PF kupinda mune mamwe maruva kuti aite basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kufa kwa Wayne Glove, mwana wepachikoro cheFounders High chiri muBulawayo, uyo akabayiwa nemumwewo mwana wechikoro wepaHilton High muguta reBulawayo makare, kunonzi nevamwe kunofanirwa kuita kuti vanhu vose munyika vadzamise pfungwa nekutora matanho akasimba pamusoro pekushungurudzana kwevana muzvikoro, inganzi muchirungu bullying, senzira yekudzivirira kuitikazve kwechiitiko chakadai. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumirawo mashoko avo ekunyaradza mhuri kuburikidza negurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo, amai Judith Ncube, vachiti zvinorwadza kuti mwana mudiki akadai anga achazobatsira mukusimudzira nyika arasikirwa neupenyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Wadzwa kukuru kwange kuchioneka zviri pachena pagungano rekuonekana nemufi Wayne uyo akashaya nemusi wemuvhuro mushure mekubayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro muguta reBulawayo. Vanhu vanzwa tsitsi pamwe nekurwadziwa kwakanyanya apo amai vaWayne, amai Nometa Ndlovu, vazvisimbisa vakataura nhoroondo yemwana wavo vachiti aive mwana aive nenjere dzakapinza aigara achifara achifarira kubatsira vamwe. Mukuru wechikoro cheFounders, amai Dorothea Moyo, varatidzawo kurwadziwa kwakasangana nehasha vakatenda vemhuri yaWayne nekuzvipira kwayakaita kuti gungano rekuonekana naye riitirwe pachikoro pavo. Vati pane mashoko ekuti vamwe vana vepaFounders vakabatana nevepaGifford vange vakaronga kuti vanorwisana nevepaHamilton senzira yekutsiva kuurayiwa kwaWayne zvinove zvinhu zvavashora zvikuru, vachiti kufa kwake kunofanirwa kuve dzidziso yakakura kuvana vechikoro.
If our focus could be on the right thing, our academic work, si excel ku sports, silwe emabhukwini, silwe ema sports, silwe ku debate, that would create a safe learning environment. Ngakona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana we Montrose, ngithwele ingqamo. Sisingabantwana banjani?
Dai pfungwa dzedu dzikave pachikoro tingabudirira tichirwisana mune zvakanaka munyaya dzemabhuku, mitambo nezvimwe, uye izvi zvingabatsira chose kuti zvikoro zvedu zvive nzvimbo dzakanaka dzekuti vana vechikoro vave vanochengetedzeka, kwete kuita pfungwa dzekuti ndoda kutakura banga kuti ndinorwa nemumwe mwana wechikoro. Tave vana vakaita sei?
Vakambo vegurukota redzidzo vaGabriel Machinga, avo vanove sekuru vemufi, vati kufa kwemuzukuru wavo kuri kuvatambudza zvikuru uye kunofanirwa kuitira kuti vanhu munyika vafungisise pamusoro pematambudziko ave muzvikoro ekurwa kana kushungurudzana. Vamachinga vati zvinoitika mukurarama kunze uko ndizvo zvinotakurwa nevana kuenda nazvo kuchikoro.
Society yedu iri kuregerera zvinhu, inopedzisira ya society inorwara, society ine chifo chakakura chekuti mangwana hapana chetinezvati society.
Vajabulani Spanda, sachigaro webato rezanupf mudunhu rebulawayo, vati vanhu vangapete maoko izvo zviri pachena kuti munyika maita dambudziko rekuti vechidiki vave kuwana zvinodhaka zviri nyore, vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kurwisa matambudziko aya sekuzvipira kwavakaita pakurwira rusununguko. Asi pavange vari pakati pekutaura izvi, pane vamwe vanhu vange vari pagungano iri vadeedzera kuti matambudziko akadai ari kukonzerwa nevamwe vakuru vakuru vezanupf. Vataura vakamirira bazi rezvedzidzo yepasi vari mutariri wezvikoro mubulawayo amai Lois Nguluve, vati chinangwa chikuru chezvikoro kudzidzisa vana, vachiti vanenge vachitarisirwa kuti vabereki vanobatsira nekuona kuti vana vane tsika dzakanaka. Vati bazi redzidzo yepasi rave neurongwa hwekudzidzisa vana muzvikoro nezvekukosha kwakaita tsika dzakanaka. Mutauriri wemapurisa Inspector Bednico Ncube, vati mapurisa agara achiita zvose zvakafanira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka nevana vechikoro, vakati yasvika nguva yekuti mapurisa vachishanda pamwe nevadzidzisi nevabereki vaise misoro pamwe kurwisa matambudziko aya.
Ngatirege kubvisa maziso edu kune vana until we see kuti vasvika gwara rokuti vakutozvimira vega.
Wayne ange ari muform 4 ave nemakore 16 ekuberekwa. Anofungidzirwa kuti ndiye akamubaya uyo watisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera. Akasungwa akamiswa pamberi pedare kekutanga nemusi wechitatu uye anotarisirwa kudzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuAddis Ababa kuEthiopia, uko vaenda kunopinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenhanhatu kana kuti 36th Ordinary Session of the AU Summit. Dingindira remusangano uyu rinoti gore rekuendesa mberi urongwa hwekutengeserana kwakasununguka muAfrica, kana kuti the Year of Acceleration of the African Continental Free Trade Area Implementation, uye rakanangana nekutsvaga nzira dzekudzikamisa kushanda pamwe nekutengeserana mudunhu. Dzimwe nyaya dzinonzi dziri kutarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika, magariro evanhu pamwe nedzeupfumi. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vatambirwa panhandare yendege yeBole International Airport negurukota rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza, mumiriri weZimbabwe kuAfrican Union amai Sophie Nyamudeza, uye gurukota rinoona nezvemitambo netsika muEthiopia vaKejela Medasa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo ari kuchema-chema kuti ari kurambidzwa nenhengo dzebato rezanupf kupinda muna mamwe maruva kuti aite basa ravo, dzichapomera mhosva yekunyengera vagari kuti vasavhotere bato riri kutonga pasarudzo dzegore rino idzo dzaswedera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waita nemasangano aya mumasvingo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vati nenyaya dzesarudzo dzave kusvika, kushanda kwava kunetsa sezvo nhengo dzebato iri riri kutonga rezanupf dziri kuvarambidza kuendera mberi nezvirongwa zvavanenge vainazvo. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuitika munzvimbo dzakaita seGutu, Bikita Zaka, Chivi neMwenezi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano unorwira kodzero dzemadzimai reMasvingo Women's Forum amai Sungano Zvarebwanashe vanoti vakarambidzwa kuita musangano wemadzimai kwaChivi svondo rapfuura.
Hazvitisi nyore kuti tipinde tichiita maactivities edu kana kushanya chaiko uchibva kudhorobha, haugamuchirwi zvakanaka. Unenge uchitonzi wavuya kuzodzidzisa vanhu kuti vasateerera uye vavhotere pasina kunaka. Evatisivi society hatidi kuiona kuno, inofurira vanhu, inosvinudza vanhu. Zvaka West pamwe chete nechiredzi North ndokwatakasangana nazvo zviri kutoitika.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Joyce Mhungu nesangano reCommunity Development Platform, CDP, avo vakati vakamisa kuitwa musangano wavo uri pakati kwagutu.
Tinoona kuti semassive society organizations taakutadza kuita kuita mabasa edu takasununguka magutu, nokuti kunyange uine matsamba ekuti mapurisa akubvumidza ekuti itai musangano wenyu, tinoona kuti vemusangano weZANU-PF vari kuuya vachirambidza vanhu kuti vaite musangano iyoyo, vanotodzinga vanhu kuti bvai. Ende vanototaura kuti mugutu yose as a whole hapana chinoitika chavasingazivi, saka vanenge vachitoziva zvinenge zvichiitika, saka hapana maorganizations achiri kubvumidza kuoparesa magutu.
Vemasangano aya vanoti vari kuita basa ravo vasingapindiri munezvematongerwo enyika, vachiti chavo kudzidzisa vanhu kodzero dzavo chete. Sachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa, vati nhengo dzavo dziri kurambidzwa kuita mabasa adzo nenyaya dzesarudzo dzave kusvika.
Tiri kunzwa mamembers edu kwakasiyana-siyana vachinyunyuta vachitipa mareports ekuti vari kuona kuti kubva gore rakapera mukana wekuti vaite basa uri kuramba vachiita mudiki, asi gore rino zvanyanyisa zvatatarisana nekuenda kusarudzo dzenyika.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepukai chiweyo varamba mashoko aya vachiti manyepo, vachiti ivo bato ravo rinotoda kuti vemasangano aya vashande mumaruwa vaunze budiriro.
Hatirambidzi macivic organizations kuti aite basa ravo kupi zvako kunyange kumaruwa nemhakaei, nokuti macivic society organizations anocomplimenta government effort. Saka nokuda kwaizvozvo hatinga donzo rehurumende kuti rizadziswe, rotozadziswa kuburikidzawo chii nemasangano akakadi akazvimiririra.
Zvichakadaro, dare remagistrate kwagutu rawana nhengo mbiri dzebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC dzisina mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF, avo vavanoti ndivo vakavarova asi vakazopidigura nyaya yavave kumapurisa. Mutongi wedare vamanhengos Ndlovu varasa mhosva yanga ichipomerwa vanhamo Makumbe nemwana wavo Tinotenda, kuti pange pasina humbo hunoratidza kuti ndivo vakarova vatsigiri veZANU-PF. Gweta revaviri ava vaMartin Murere vati nyaya iyi yaraswa sezvo mutongi vaona kuti manyepo akarukwa nevakanga vatanga mhirizhonga.
Nyaya iripo ndeyokuti ndo vakanga varohwa nevakomana ava, asi vakazopidigurirwa mhosva vachinzi ndo vakarova. Saka nezuro kwaiva nejudgment yavo, magistrate vaNdlovu vakatayo hapana kana mhosva yakaparwa nevana. Zvinoratidza kuti pane kunyepa kwaakuchiitwa pakati pekuumbi kwaikuumbiridza kwaitwa nyaya iyi, vanhu havana kupara mhosva iyi.
Vaviri ava vakasungwa mushure mekumhangarirwa kumapurisa nevatsigiri veZANU-PF, avo vanopomerwa mhosva yekufamba vachirova vatsigiri veCCC vachivarambidza kupfeka nhumbi dzeruvara rweyero gore rapera muna Mbudzi kwamupandawana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV AIDS rePan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vanoti zvakakosha kuti madzimai vaongororwe kuti vane utachiwana here pachine nguva, kuitira kuti vavane kuenda pachirongwa chinoita kuti vararame upenyu huzere uye hune utano hwakanaka. Amai Westerhof mumwe avo vari kurarama neutachiwana weHIV, uye vanoti sangano ravo gore rino rakatanga chirongwa chekuongorora kuti sei mamwe madzimai abva zera ari kutora mushonga kwenguva ndefu ave kutarisana nedambudziko regomarara. Vanoti donzo resangano ravo nderekuti madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS ararame upenyu huzere. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Basa redu isusu tinotarisana nenyaya dzemadzimai marara nechirwere cheHIV neAIDS, tichidzidzisana. Madzimai vari mubato redu vanorarama noutachiona hweHIV, saka tinoona kuti kana munhu ukaziva kuti uno utachiona hweHIV zvinhu zvakaoma chaizvo. Saka tinokurudzirana kurarama kuti munhu unogara sei wakadaro kuti usazoita kuti uzoita kuita AIDS, asi urambe wakasimba uine miiri wakasimba uchiitawo mamwe ese mabasa anoitwa nevamwe muupenyu. tinodzidzisana nyaya dzoutano, nyaya dzokudya zvakanaka, nyaya dzokuita mabasa emuviri ekumaexercise, nenyaya dzokungoti madzimai vapindewo muzvirongwa zvoutungamiriri, takatarisana nyaya dzoutano mukurwisana nedenda reHIV neAIDS munyika ineyi.
Iro gore rino mune zvirongwa zvipi zvakanyanyonangana nemadzimai abva zera?
Tiri kuita research yokuona kuti chinombonyanyonetsa chiiko pamadzimai, kunyanya vaakuchembera vaya vane makore 50 nemamwe pamusoro. Tiri kunzwa kuti vaakuuya nezvimwe zvaakuvakanganisa muutano hwavo, nokuti vakawanda vacho vanga vari pamishonga kwemakore akawanda. Saka vaakubatana nezvimwe zvirwere, zvinenge zvirwere zvemoyo, zvirwere zvemakensa nezvimwe zvakadaro. Saka tiri kuita research kuti tizive kuti chii chaizvo chaizvo chiri kunetsa madzimai ari kurarama neutachiona hweHIV vane makore 50 nemamwe makore pamusoro. Ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti tione kuti tingazvigadzirise sei kubatsira vanhu vanoronga nezvemaprogiramu ese ekuita neHIV, kuona kuti vanhu vaakuchembera neHIV havasaririri, yatinoti iyaya leaving no one behind.
Pane zvirongwa zvamuinazvo here zvinoonangana nevana vanozvarwa nemadzimai vanenge vaine utachiwana hweHIV?
Tiri kutarisawo nezvimwe zvinhu zvakafanana neHIV neTB inobata madzimai, kana TB inobata vana vanenge vazvarwa nemadzimai ari kurarama neHIV, kuti chiko chatingaita kuti zvinhu izvi zvizikamwe uye vawane kubatsirikana. Tinoramba zvakare tichitaura namadzimai mwedzi wega wega. Tine maplatforms edu pasocial media eWhatsApp patinotaura nyaya dzakasiyana siyana dzinobata madzimai anorarama noutachiona hweHIV.
Vanga vari muzvare Tendai Westerhof. Ndinodzokorora, vanga vari amai Tendai Westerhof vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau rehurumende reAnadolu remuTurkey rati vanononura vanhu munjodzi muTurkey vazviwa mukomana nemakore 14 ari mupenyu kubva muchivakwa chakaondomoka ma2:56 mushure mekundengendeka kwepasi kwaive neuremu hwe7.8 magnitude kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweTurkey neSyria. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vachataura nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pechibharuma chinofungidzirwa kuti chaisora icho vakati chipfurwe. VaBiden vakati havasi kukumbira ruregerero nekudonetswa kwechibharuma ichi. Dzimwe shirikadzi dzinosanganisira dzevaimbo vemadzimai evarwi vehondo yerusununguko dziri kubviswa pamapurazi padzakanga dzagariswa patsva panongofa varume vadzo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pakapiwa vanhu magwaro ekuwanisa nzvimbo dzekugara mumapurazi evaimbo vevarimi vechichena, magwaro aya ainge aine zita remunhu mumwe chete, kakawanda kacho aine zita remurume. Saka panongofa baba vane zita riri pamagwaro aya, panoita dambudziko rekuti mumwe munhu asiri mudzimai kana mwana wemufi anopiwa rimwe gwaro rekuti agare papurazi iri izvo zvinomanikidza kuti mhuri yemushakabvu ishaye pekugara. Mumwe mudzimai akabviswa nechikonzi mushure mekunge murume wake ashaya ndiamai Faustina Mukuruva vekuBuffalo Downs kuHurungwe. Amai Mukuruva avaitadza kutaura zvakanaka nekurwadziwa vanoti vakazongoona chikonzi chauya kuzovabvisa pasina yambiro.
Saka musi wa15 ndakangozorora pasvika vanhu ndichitogara kotoni svika nzande yekumba kwenyu. Tinoita zvatiri kuita zvatoda kuita, hapana notisa, hapana kana chimwe chinhu. Ndosvika kumba kuya ndokutanga kuchipaza dzimba dzangu izvizvi ndigeri pasi pomudzi.
Kunyange vakaita rombo rakanaka rekusatorerwa minda vanoti vanotadza kupiwa mbeu nefotereza kumabhanga nevanopa zvikwereti sezvo zita rinenge rakanyoreswa risiri ravo sekutaura kwaamai Chenai Tsoro vekumuhomba farm kuHurungwe.
Ndinorima chibage nefodyanesi. Inini chichemo changu chakanangana nemadzimai sezvo ndiri madzimai. Varume vedu vakafa. Saka varume vedu vafa maofa leta anga ari pamazita evarume vedu. Saka kana toenda kubhengu kuti chinotora chikwereti zvinonzi hausi wemuridzi weofa leta.
Izvi zvinotsinirwa nasachigaro wevaimbo vevarwi verusununguko mudunhu rematonaland west vaCornelius Mooni avo vanoti dambudziko iri rinosangana nenhengo dzavo zvakanyanya.
Tinavo vari kuitwa saizvozvo zviri kuitika.
Vamuoni vanokurudzira kuti hurumende inofanirwa kukoshesa vana nemudzimai vasiyiwa nemusi.
Ine tongoti muda ngaupiwe kumhuri yasara. Muda ngaupiwe kumhuri yasara nometa mukadzi kana kuti murume afa. Asi pachikarisa kuti vana vanofana kuramba vari pai kana riri purazi. Inyaya yemapurazi yatiri kutaura ngairambe iri kuvana kuitira kuti vana vasava nenguva yavanozosvika pakushungurudzwa vabereki vese vainda.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo kumatunhu akawanda emunyika. Sachigaro vaimbovi varwi verusununguko mudunhu rematonaland central vaSam Parerenyatwa vanoti dambudziko iri rakatekeshera nenyika vachipomera vashandi vebazi rezvekurima mhosva yekutengesera vamwe vanhu minda inenge yasiyiwa nenhengo dzavo.
Nenyaya yezvatinoona sekure kushanda kuri kuita vanhu vasenzi vekuministry of lands vanenge vari kutageta mafarms emadisease veterans vachitorera vana vacho sometimes vakadzi vacho kuvatorera minda wise veteran ashaika.
Vapararenyatwa vanoti vashandi vebazi rezvekurima vanofanirwa kuchinjwa mumatunhu mavanoshanda nguva nenguva.
Chatinokurudzira ndechekuti paministry imboita mareshuffle emavasenzi vavo, vatarise vasenzi vavo peni vamwe vagarisa pazvigaro zvavo. Zvine temptation yekuti minda vakwanise ngu vachipami vanhu vakasiyana siyana vaminda vachipiwa mari.
Gurukota rezvekurima vaEntius Masuka vanoti dambudziko iri vakarinzwa uye pave neurongwa hwekuti zita regwaro remunda richinjwe mukati memwedzi mitanhatu kubva panenge pafa muridzi wezita rainge rakanyorwa paofa leta poiswa zita remunhu anenge ayo kutungamirira mhuri yasara.
Chinoti succession inofanira kuitwa within 6 months. Asi zvino chero mukauya mangwana mepasina 7 days matova neofa leta imi. Madzimai ose, madzimai ese mwe makasiwa ipapo mubatsirwe chose kuti tikupei maofa leta kuti mugoita zvokurima.
Vamasuka vanoti pamagwaro matsva ari kutsiva maofa leta kana kuti permits pachange pachinyorwa mazita ababa naamai pamwe chete.
Zvatakuita kumapermits kuma A1 tinonyora baba namai kuti satinetsa.
Asi vamasuka vanoti havazive uwandu hwemhuri dzakabviswa paminda sezvo matunhu ose asati avapa uwandu munzvimbo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iti Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Apostle Chosen Judge. Apostle Judge vakaberekwa kuBhoera asi vave kugara muHarare nemudzimai wavo nevana vaviri. Nhasi vanga vachiparura damba refu ravo rinonzi Hondo mumakereke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
ndakatanga kuita yatingati professional recording muna 2019 kana kuti 2019 tichishanda damba refredi rekutanga rinonzi vamwe vakatumwa kubvira ndichiri kuzvidzidzo zvekuprimary ndaivawo muschool choir tichikwikwidza tirimo
semaapostora kudai vekereke nehama vaitwo kudii muchizvitanga zvemagitare
kukereke hachisi chinhu chakanyanya kuoma kuti vatambire ushumiri hwekuimba konzero chiri chekuti kuimba kunoparidza zvakare vhangeri kunobatsira kufambisa meseji iri mugospel kana kuti iri muvhangeri yakristu asi kuhama chinhu chakambotanga chakati omei nekuda kwokuti vanenge vasina tarisiro yekuti zvingaenda kumberi pamwe pachona vaifunga kuti kungava kutamba kana kuti kutungana kwembudzi asi ndinofarira nekuti pari zvino vari kuona kuti ibasa guru ratakatakura pamapendekete
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
music yedu iri kutambirwa zvakanyanya ndiri kuona roko rwamwari kubvira paalbhamu yedu yekutanga vamwe vakatumwa tiri kuona roko
dai ariwo matongero ake mwari dai zvirizvo zvaitonga achita mwari
tambudziko amuri kusangana nawo ngeapi
machallenges atiri kusangana nawo mukomazi ninge akati one day kusanganisira nyaya dzemari mari yekurekodha mari yekutsikisa mavideos mari yekutakurawo maband members kuenda kumashow mari yekutsvaga mapa systems tingangoti ndo zvimwe zvemachallenges atiri kusangana nawo kuti maresources anenge achiri mashoma kana uchiri kusimuka kudai
ko vanodawo kuroverwa magitare naapostori vanokuwana ikupi
vanoda kundibata panhare vanondibata panhamba dzekuzimbabwe dzinoti +263 773 758 323 tinowanika zvakare patwitter tinowanika payoutube mavideos aida aripo nemusic yedu inowanikwa zvakanyanyisa payoutube tinotenda kuti vakangoenda payoutube vanonakirwa varipo nokusiyawo vasubscriber
hatingangotauri nezvemagitare torega kumba kwenya nhasi mufundisi kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi
kamboka tiri kusiyira vateereri zuva ranhasi mukomazininga kanonziko hondo mumakereke ngatiteerere kambo kanonziko hondo mumakereke munamato mukuru kuna mwari kuti varangarire makereke avo nekuti vakuru vongobvira ukuru amen
vakateerera kuna Apostle Chosen Jaje vachibuda mudariro nenzwisa yekambo kavo katsva kanonzi hondo mumakereke muhurukuro yavanga vachiita naIvan Zininga weStudio 7 muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. manheru anhasi tiri kutarisa nenyaya yekuradzikwa kwemwana wechikoro Wayne Ndlovu uyo akabayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro kubulawa yesvondo rino uye kuti zvii zvingaitwa mukupedza kushungurudzana kwevana muzvikoro kana kuti bullying kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Wayne Ndlovu mwana wechikoro chepafounders chiri mubulawayo uyo akabayiwa nemumwe mwana wechikoro anoradzikwa vakawanda vachikurudzira kuti dai patorwa matanho ekupedza kushungurudzana kwevana muzvikoro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanosvika kuaddis ababa kuethiopia kumusangano weafrican union wechimakumi matatu nenanhatu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiiri ndikusiyai muina geino gumedhesaidi